manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 2 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. National Executive Council yeMDCT inotungamirwa nava Douglas Mwonzora inodzinga vazivai mhetu avakamirira bato iri musarudzo dzemiriri weairport dzichangobva kuitwa. Asi vamhetu vanoti kunyange hazvo vasati vapiwa tsamba yekudzingwa kwavo mubato iri vanga vatobuda vega mushure mekuona kuti harisi kufambiswa zvakanaka. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Autism Day. Vabereki vane vana vanoita matambudziko pakutamba nevamwe kana kuita zvinhu zvinotarisirwa pazera ravo vachigunun'una kuti hurumende haina zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze. Chikwata chichicken inn chinowedzera mukana wacho wekuti chirambe chiri pamusoro petafura yePremier Soccer League. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro yebato reMDCT inotungamirwa nao Douglas Mwonzora yeNational Executive Council nezuro yakabuda nechisungo chekudzinga vadzivai mhepo avakamirira bato iri musarudzo dzemumiriri weairport dzichangobva kuitwa dzemabyelection uye variwo sachigaro vedunhu reHarare. Vamhetu vari kupomerwa mhosva yekuzvidza bato iri mushure mekuburitsa mashoko ekuti vakakundwa musarudzo idzi nekuti vakanga vakapfeka bhachi reMDCT. Vamhetu vakakundwa naMaizalera Makari veZANU PF. Tabata mutauriri weMDCT yavamwonzora vaWitness Dube kuti tinzwe zvizhinji.
Nezuro musangano wedu MDCT waita musangano miviri weNational Executive neNational Council vanhu vauya kuti vape maonero avo mune zvakabuda musarudzo dzeby-elections dzemusi wa 26 March. Chikurukuru chandingataure ndechekuti kwaitwa zvisungo zvakawandisa asi dzimwe dzacho ndedzemupati dzatisingagone kutaura kune veruzhinji. Pati dzatagona kutaura ndedzekuti bato redu raita chisungo chekuti tishande pamwe chete sevana veMDC tisaparadzwe nekuti kwakabuda mashoko akawanda sarudzo dzabuda anga achida kuti atiparadze sebato. Saka bato ratora chisungo chekuti ticharamba tichishanda takabatana tiri pamwe chete.
Maiti National Council ichabudawo nechisungo kana matano angatorerwa vazivai mhetu ndezvipi zvakazosungwa nemusangano uyu?
National Council resolved kuti vadzingwe mumusangano zvichitevera zvavakaita vanga vasuspendiwa nestanding committee. Asi patakazoita musangano weNational Council vakabva vaunza bhazi revanhu vakauya kuzonyomba vanga vari musangano vachitukirira vachiita zvinonyadzisa tiri pamusangano ipapo. Saka musangano wakabva waresolva ipapo ipapo kuti gavave vadzingwa mumusangano. Saka hatisisi navo musangano weMDC.
Ko panyaya yekusaitawo zvakanaka kwebato musarudzo matanho apa akasungwawo nemisangano iyi?
Musangano wasunga kuti tinge tichitora matanho ekuti tiite restructure our party from the grassroots. Zvakanyanyoti affecta pa election inoyi ndechekuti vakabuda matiri veCCC vakatora mastructures munzvimbo dzanga dziine marecalls. Saka patakazoda kukampaigna isusu mastructures edu anga asina kumira mushi nevakasara vacho vaiti viringa vachiita sekuti vari kushanda nesu vasiri kushanda nesu. Saka takazoti totangawo patswa futi kuti tigadzirise mastructures edu nekuti vanhu musangano vanouda asi vanga vasingazivewo kuti vangautsigire sei kusina mastructures kudzimbo idzodzo dzakakontesta.
Avanga vari mutauriri weMDCT inotungamirwa naDouglas Mwonzora vaWitness Dube vari parunare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vamhetu avanoti kunyanga hazvo vasati vapiwa tsamba yekudzingwa kwavo mubato iri, vanga vatobuda voga mushure mekuona kuti harisi kufambiswa zvakanaka.
So it then happened yesterday when I went to attend a national council meeting and ndinopinda sa provincial chairman weHarare province. Ndakanga ndanzwa makuwa 3 days ago ekuti I've been suspended, but tsamba ndina kuiona. Saka since ndina ndisina kuona tsamba ndakatrega and to my surprise ndakawana ndakavharirwa door kuti ndisapinda, and mamune mayouth anga mobilizedwa to attack me. My structures ese muHarare anga mobilizedwa again to attack me. Then pane mabhaunza anomira pamabhawa anga aunzwa futi ahaiwa kuti azondirova. Then riot police again yakadeedzwa kuti izobatsira pakundibloka kuti ndisapinda mumeeting iyoyo. Zvakandishamisa kuti sure just a chairman weprovince ndiye anounganidzirwa machine gun yese rei kumubloka kuti asapinda munational council. So pavakandikira gedhi ndakomberedzwa nemabhaunza nemayouth nemasimbi nechine chii. Vakabva vanditi hamukwanisi kupinda because takakususpendai. Akataura izvo ndivo nemusaruwa. Tikati ko makandisuspendari endi, how come hamuna kundipa suspension letter? Zvikanzi your suspension letter is being prepared. So that's when I walked out of the first door and ndapinda rim building. Then riot police yakanga iripo ndobva yatondimhanyisa ichiti papano ipapano nevanhu vekuepwet vakanga varipo. Ndokubva tatodzingwa.
Saka tingati here makatambira kudzingwa kwamakaitwa pamusangano ikoko?
Inini zvangu I accept that verbal suspension, although ndisati ndapuwa a written one. I think I can call it quit because inini wacho ndanga ndiri disgruntled nemaranirwo yanga achiitwa party.
Zvii zvamava muchinyunyuta nazvo mumafambisirwo ebato?
Firstly, abuse of party resources, imposition of candidates and maladministration. So National Council, it's true that I wanted to move a motion of a vote of no confidence on Douglas Mwonzora because ndakaona sekuti the only hope in MDCT ndeye kutoti inofanira kutanga yaitoita leadership change. Either Douglas steps down or I quit. And prior to my by-elections ekuepwet ndaitoti guarantee totaura neutungamiri kuti inini ku National Congress handisi kuenda kana pakasaitika leadership renewal before, because tikaenda ku Congress we will be rubber stamping Douglas Mwonzora.
Avanga vari nhengo yakadzingwa mubato reMDCT inotungamirwa naDouglas Mwonzora vazivai mhetu vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Autism Awareness Day. Vabereki vane vana vanoita matambudziko pakutamba nevamwe kana kuita zvinhu zvinotarisirwa pazera ravo kana kuti vane autism, vachigunun'una kuti hurumende haina zvikoro zvekuti vana vavo vadzidzire. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pazuva rekupemberera World Autism Day, iro rangi rakarongwa nesangano rePathways Autism Trust, vamwe vabereki vati vana vakawanda vane dambudziko iri vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti munyika hamuna zvikoro zvinodzidzisa vana vane dambudziko iri. Amai Dorin Tirivavi, avo vane mwana ane dambudziko iri, vanoti vakatambura zvikuru kuti vaone nzvimbo yekuti mwana wavo aende kuchikoro sezvo airambwa muzvikoro zvese.
Aishika ikoko kuchikoro angolasta maybe a few days, 3-4 days, vobva vatotata zvitadza tatadza tatadza.
Vati pavakatsvaga rubatsiro kubandiko rebazi redzidzo yepasi rechild psychological services, mwana wavo akaendeswa kune chimwe chikoro chine vana vanorarama neurema uye mwana wavo hapana zvaaidzidza. Vati nekuda kwaizvozvo vakabva vabvisa mwana wavo pachikoro ichi.
Education yaiwana ikoko was not appropriate nokuti kwaitika nokasvika vanga vana vanenge vachidzidza pasizvo zvanambotaura kuti anomhanya mhanya nesibrafoni ndivaigona kumhanya achienda mumagiraundi. Saka ndakaona kuti ari kuchikoro, but kwaari kuchikoro kwatamuendesa kunovaraidza vakuruva kuti tanodzidza. Ndochangaririro dambudziko ratakaona.
Mumwe mubereki ane mwana ane autism, amai Elina Mpemba, vaudza Studio 7 kuti hapana ruzivo rwakawanda pamusoro peautism. vatiwo mwana wavo haasi kutambirwa muzvikoro, nekudaro vanotomuriritira vega kutsvaga nomuchengeta nekumudzidzisa. Vanoti zvikoro zvehurumende zviripo zvinosanganisa vana vane hurema hwakasiyana-siyana, nekudaro vana vane autism havana chavanodzidza muzvikoro izvi.
Government schools ariko vanomixa vana veDown syndrome neautism nemadisability akasiyana, of which vana havadi kumixwa because vana ava vakamixwa vanotedzera zvinoita munhu. Saka kwamixwa nemwana ari Down syndrome anotanga kutedzera matraits iwayo, and of which program dzinosiyana because program yacho haifevhi and even mwana wacho Down syndrome wacho autism because vanenge vachingoitiswa zvakafanana, which is not good for the child.
Amai tiri vai vanoti mushure mekushaya zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze, vakabatana nevamwe vabereki vane vana vane dambudziko iri, vanosanganisira amai Flora Chinaire, ndokuumba sangano rePathways Autism Trust. Sangano iri rakavhura chikoro chevana vane autism mumusha weMaubra muHarare, asi chikoro ichi hachisi kuwana rutsigiro kubva kuhurumende sezvimwe zvikoro.
Havasati vakwanisa kutipa mari. Ndinofunga challenge yatinayo ndeyekuti isu tinooperata secenter hatisati tapiwa kuti tioperate sechikoro, nekuti kuti mitirejistwe sechikoro unofanira kuita vana 12 ndokuti mukwanise kupuwa maticha.
Amai tiri vavi vati pari zvino chikoro ichi chine vana vatanhatu chete, sezvo vabereki vakawanda vari kutadza kuendesa vana vavo nekuti chinodhura. Vati nekuda kwedambudziko rine vana ava, mwana mumwe nemumwe anofanira kunge aine murayiridzi wake, izvo zvinoomera vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi sezvo mutauri webazi iri vataungana ndoro vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa, Mental Health Services mubazi rezveutano, Dr. Patience Maunganidze, vati bazi ravo rinoedzana pose parinogona kubatsira vana vane dambudziko reautism muzvipatara zvavo.
Kune maklinika ariko, we have machild psychiatry clinic, ma mental health institutions. Saka vanokwanisa kuaseswa voonekwa kuti ndo chirwere chavainacho, then vokwanisa kutanga kuonekwa kunzi vane maspeech problem here chii. Saka vanhu kana vaine maspeech problem vobatsirwa speech yavo, atinoti speech therapy. Kana vaine mabehavioral problems vopiwawo mushonga inobatsira behavioral problem, voendeswawo kuma occupational therapist anobatsira mabehavioral problems. Saka izvozvo zvese zvinoitwa kuzvipatara zvinorapa vanhu vanorwara nepfungwa.
Dr. Maunganidze vati hapana ruzivo rwekuti vanhu vangane vane dambudziko iri munyika, nekuti vanhu vanononoka kuenda kuchipatara, asi zvinofungidzirwa kuti munhu mumwe chete pazana ane dambudziko iri. Zvinonziwo dambudziko iri rinobata varume zvakapetwa kana kudarika vakadzi. World Autism Day inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega, uye gore rino iri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti autism is a developmental difference, it's not a disease. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Masangano anopa rubatsiro ari pasi peUnited Nations anoti rubatsiro rwave kudiwa zvakanyanya muUkraine, apo hondo pakati penyika iyi neRussia yawedzera ichipinda munzvimbo dzakawanda dzenyika iyi. World Food Program inoti chikafu chiri kudzikira uye chave kunetsa kuwana muUkraine. Kunyange hazvo paine njodzi nekusachengetedzeka, sangano iri rinoti rakwanisa kuwanisa chikafu kuvanhu vanosvika miriyoni imwe chete kubva pakapinda mauto eRussia nechisimba muUkraine musi wa24 kukadzi. Vachitaura vari muguta riri kumawirira reLviv, mutauriri weWFP vaThomson Piri vanoti zvakaoma kuona kuti nyika iyi yaparadzwa zvakadii kana zvinodiwa nevanhu vanenge vachifamba zvakanyanya munguva yekusagadzikana kwezvinhu yakadai. Vapiri vaudza Voice of America kuti vachinga vachangodzoka kubva kunogovera mavhaucha United Nations nemamwe masangano anobatsira pasi rose, vari kuti hondo iri muUkraine yakonzera dambudziko mukuwaniswa kwechikafu mupasi rose. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa necovid-19, izvo zvakaita kuti uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga hurambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mana nevana, kana kuti 5444. Vamwe zana nemakumi maviri nevasere, kana kuti 128, vakawani kwa vaine denda iri nyika yose. Vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu nemazana manomwe ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 75,756 vakabayiwa nhomba yekutanga nyika yose. Zviuru gumi nezviviri zvine gumi nevanomwe 11,017 vakabayiwa nhomba yepiri, kuchitiwo zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 25,599 vachibayiwa nhomba yetatu yekudzivirira COVID-19. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makore gumi kubva yawana kuzvitonga kuzere, South Sudan yaramba iri nyika isina kugadzikana, ine utongo husina kusimba, kusafambiswa zvakanaka kwemari dzehurumende neuori hwakapararira. Izvi ndizvo zvikuru zvaive mugwaro rebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica rarakanyorera kudare reparamende yeAmerica kana kuti Congress, rinonzi nesangano renhau reReuters rakaudzawo nhengo dzeparamende kuti hurumende yava Biden icharamba yakatarisisa vose vari kukonzera mhirizhonga muSouth Sudan pamwe nevakuru muhurumende vasiri kutevera chibvumirano cherunyararo cha2018. Mutambi wemuAmerica anoita zvemafirimu nekuimba Will Smith akasiya chigaro chake kusangano reAcademy of Motion Picture Arts and Sciences zvichitevera zvakaitika usiku hwemibayiro yemaOscar uko akarova mbama mushamarari Chris Rock. Iye zvino toenda kuna Marvelous Mushanganyauye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chake chezvinosangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai vari kugara muSouth Africa vachange vari kutaura nesu kuti vari kuzvigona sei uyezve kuti shuwiro yavo ndeyei panyaya yemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe.
Ini ndinoitwa Shina Chironzi, ndiri muno muJoburg kunonzi muRoodepoort ndomandiri.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, imi semudzimai zvii zvamuri kubatawo kuti upenyu huendeke?
Ashandiri kubata pari zvino ndiri muno muJoburg, ndine vandinoshandira, varungu vandinoshandira. Saka zvandinoita ndezvekudai, ndikawana mari yandinenge ndawana yekutambira iyoyo, ndinoenda kuDragon City, then ndonohodha zvinhu zvakasiyana-siyana zvakafanana nemablankets, ndopinda muJoburg ndohodha even zvevana matracksuit zvinoenderana neweather. Then kana ndichinge ndahodha zvinhu izvozvo ndotumira kuZimbabwe. Kana ndatumira kuZimbabwe, vakuZimbabwe votengesa, then kana vatengesa vosenda futi mari yacho back. Dani kuti ndimirire pei yangu, andione pei yangu zvichinyatsobuda nekuti zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Tete mazvo.
Saka zviri kuendeka here? Pamuri kutumira mari iri kudzoka here?
Hongu, vana vakatengesa vari kuZimbabwe, then mari vanoisa pamukuru orokisa ne-e-wallet. The moment yavanoisa ne-e-wallet, ndinotora zvakare mari iyoyo ndoenda kunohodha. Profit ndichisara ndinayo ndakahodha, kana kuti ikauya yese pamwe chete, then ndonohodha zvakare kuita kuti zvangu zvirambe zvichiwanda zvichiwanda. Ndikaona zvanyatsowandisisa paya apa, ndopandinozoti yava yeprofit ndoisa paside kuitira panozoperawo gore pandinoenda kumusha. Ndinosvikawo ndiine something dani kuti nditi mari yese yandahodha ndichiramba ndichihodha, ndofanira kuti ndikahodha profit ndichiisa paside kuitira kuti ndione chandiri kushandira. Tete mari,
vana vamuri kushanda navo kuZimbabwe vane makore mangani uyezve imi magara nguva yakareba sei muSouth Africa?
Inini pari zvino ndakauya kuno ku-2016, ndine mwana wangu musikana mukuru ane 23 years. Ndine hanzvadzi dzemurume wangu vaviri, ndivo vanhu vandokwanisa kuti vanonditengesera zvinhu zvangu. Mwana wangu musikana navana tete vange vanhu vari mudzimba dzavo vakarohwa, ndo vandinopa stafu yangu, then votengesa. Kana vachinge vatengesa vondidzosera mari, ndopota ndichihota zvakare. Tete mari,
shuwiro yenyu ndeyei semudzimai anobva kuZimbabwe ari imomo muSouth Africa?
Inini shuwiro yangu yandaive nayo sistema vende kuti ina ndichade kuramba ndichishanda sezvandiri kuita. Shiro yangu ndaishwira kuti dai kumusha kwedu kwagadzikana kwaita zvakanaka sinzi ndiri kuhoda zvino ndichitumira zvichitengeseka zvakanaka. Shiro yangu yaiva yekuda kunogara kumusha nemhuri yangu ndichiita cross border ndichitengesa tani kuti ndinoramba ndichishanda ndichishanda izvozvo ndozvirikunyanya kundirwadza kuti handingarambe ndichishanda. Shiro yangu ndeyekuda kunogara kumba ndichitengesa zvinhu zvangu ndichiita business rangu ndiri panzvimbo imwe chete ndiri kumba tete mari.
Tinoona kuti munyika muchangobva kuita sarudzo yemabai elections uyezve vazhinji vanga vari kuti ivo vamwe havana kunyoresa kuvhota uye vamwe havana kubuda kuenda kunovhota. Imi makatarisawo here uyezve munoonawo sei nyaya iyi yekunyoresa kuvhota tichiona kuti kune sarudzo dziriko zvakare gore rinouya muna 2023?
Shiro yangu yaiva yekuti vanhu vakawanda ngatiendei kunorejesta. Vanhu ngatiitei siriasi yekuti tirejeste kuvhota kuitira kuti vaya vanoda kuba mavhosi vaya vaya havagone kutibira. Ndapota vana Zimbabwe handizoti ndingataure ndakadini kuti ngatiendei kunorejesa kuvhota tobva taenda kunovhota zvakare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichange tichikupai chimwe chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino toenda kuchirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro nakanzura weWard 18 kudete kuhwange mudunhu reMatabeleland North waStanley Torima kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei muminda zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura.
Hazvina kumira zvakanaka mudunhu randinotungamirira sakanzela weWard 18 kudete. Mvura haina kunaya zvakanaka, zvirimwa zvakatsva, vanhu vane nzara. Zvinotyisa, nzara iri mudunhu mangu imomo, zvinoita kutyisa chaiko chaiko. Zviso zvakapfekwa navanhu unonyatsokutoona makuseni, masikati nemadekwani kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nzara iriko hombe yakatonyanyisa zvekuti tinototarisirawo kuti masangano akazvimiririra kana iyo hurumende yedu ione zvokuita nokukasira. Nokuti hai vanhu vatotanga kutambura, unoziva kana kuri kuti mvura yanga yanaya semanaira atinotarisira kuti inoita magurosi kana zvinhu zvakanaka, vanhu vanodai izvezvi vaakutotanga kudya zvinhu zvomuminda zvinorerusa nyaya dzakafanana nokunzwa nzara inotyisa yakafanana neiyi.
Inzvimbo dzipi dzamungati dzakanyanya kubatwa nedambudziko iri vatorima?
Nzvimbo dzinosanganisira Mavale, Lupote, Songwa, Sileu, Makwandara kusvika kose kunana Gurambira. Ndingati zvangu Hwange district yose ine nzara yakaipisisa nokuda kwokushomekara kwemvura. Nzvimbo dzandiri kutaura idzodzi dzakaafektiwa zvakanyanya.
Saka imisa kansela wenzvimbo iyi, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vanhu vemunzvimbo menyu?
Ndiri kufambawo ndichipemha kune masangano akazvimiririra akafanana na World Vision nokutaurisana neve social welfare vanova ndo vanombowanza kuuya kana kwaita kushomekara kwechikafu semamirira zvakaita iye zvinezvi. Tinongomhanya-mhanyawo tichimbozama kuti tikawana zvimwe zvishoma-shomawo topa vanyanya kukwegura zvakanyanya, asi munhu wese ari kuafektiwa nenzara iyoyi. Saka chinotori chikumbiro izvizvi ndatowana mukana wakadai kutokumbirazve kuhurumende yeRepublic of Zimbabwe kuti Hwange district dei yapiwa first priority pakukasirwa kupiwa chikafu, because yagara iri nzvimbo isinganayi mvura zvakanaka. Saka nokudaro tinototi zvapakamira pakaita so dei vachikasira kuti vauye zvinhu zvisati zvanyanya kushatisisa kudarika zvazviri iye zvino, but kushata zvakashata. Saka tinokumbira kuti at least Hwange dei vaipa first priority.
Imhuri dzakawanda zvakadii dzamungati dziri kuda rubatsiro rwechikafu zvichitevera kusanaya kwakanaka kwemvura uku?
Handina hangu madigits pamaoko kana mupfungwa dzangu izvozvi, asi mhuri dzakawandisa. Kana ndichitaurira nedunhu reHwange, ndiri kutotaura Hwange yose. Chikonzero chiri chokuti patinosongana samakanzelers anofoma Hwange Rural District Council tiri 20, tose tinotaura mutauro wakafanana, tose tine zvakafanana zvinowanikwa mumaodhi atinotungamirira. Saka Hwange district ine nzara, uwandu hwevanhu vari mudistrict handinga huzivi, but sematasanangurira ndiri kuita wange district yose inoda rubatsiro. Saka nokuti ndawanawo mukana wokutaura naJonga iye zvino izvi pamhepo, ndotongotora mukana iwoyu kuti kana kuno rubatsiro rwungauya handingati ngazvichiuya kuodhi yangu chete. Wange district yose, chero panotungamirira kwana district development coordinator, vanotozviziva. Takatoronga musangano izvozvo kuti tisangane navo semakanzelas kuti vakamira papi, vari kutirongerei sezvo gore rino zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Manga makateerera kuna kanzura weWard 18 kuDete mudunhu reMatabeleland North vaStanley Torima muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichange tichikupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheChicken Inn chawedzera mukana wacho wekuti chirambe chiri pamusoro petafura yePremier Soccer League panguva iyo FIFA yazivisa mapoka ezvikwata zvakabudirira kuenda kumakundano e2022 FIFA World Cup kuQatar. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata cheChicken Inn chave nemapoints mana pamusoro peDynamos, iyo iri kutevera mushure mekuita mangange 3-3 nemanika Diamonds muRuveve Stadium nhasi masikati. Izvi zvauya mushure mekunge chikwata cheZimbabwe chemutambo wehockey chevanhukadzi chichangobva kurohwa 5-0 neUSA kumakundano eWomen's Junior World Cup ayo ari muSouth Africa emutambo wehockey. MaGamecocks eChicken Inn apinda mapoints 23 achiverwa neDynamos neTriangle idzo dzine mapoints 10. Dynamos iri kutamba mangwana neBlack Rhinos, zuva rimwe chetero Triangle ine Highlanders pamusha payo muGibbo Stadium. Mnyori wemutambo wenhabvu Admire Muhimeke anofunga kuti chaunga chevateveri veDimbare chichabatsira Dynamos kurova chipembere nekuramba yakasonana neChicken Inn.
Ungozi ya Dynamos pese pese apo inotamba inenge ine masupporters kunga kuHarare kunga kuGweru kana kuBulawayo. Hazvishamise kuti pa2000 supporters dzacho dziri kunzi dziri kudiwa mustadium, 1500 dzokwanisange dzisupporta Dynamos. So yeah, it can be an edge, in favor of Dynamos.
Mangange eChicken Inn asangana nekukunda kuFC Platinum iyo yarova hwawa 1-0 ndokuenda pachinano chechishanu. Asiada yashamisa vakawanda nekurova Herentals 2-1 ndokuteverwa neZPC Kariba iyo yadambura Harare City 2-0. Cranbourne Bullets yatorawo mapoints ese nekurova Bulawayo City 2-1. Mitambo iyi yauya mushure mekunge zvikwata zvemuAfrica nezuro zvakakandwa magungano akaoma e2022 World Cup zvichitevera draw yakaitwa neFIFA nezuro kuQatar. Asi Senegal neGhana zviri magungano ari nani mushure mekunge Materanga Lions aiswa mugungano reGroup A pamwe chete neEcuador, Qatar neNetherlands. Ghana iri mugungano reGroup H pamwe chete nePortugal, Korea neUruguay, gungano iro veruzhinji vanofunga kuti maBlack Stars anobudirira. Asi Cameroon ine mutoro wakaoma neBrazil, Switzerland pamwe neSerbia, kwozoti Morocco ine Belgium, Canada neCroatia muGroup F. Tunisia ine France, Denmark nechikwata chakunda pamitambo yasara kuAsia. Hapana chikwata chemuAfrica chati chasvika masemifinari emakundano aya. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002 neGhana muna 2010 dzakagumira makota finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.